manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wemuvhuro, nyamavhuvhu 7, 2017. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoshoropodza mhiri zhonga yakaitika mubato ravo kuulawayo nezuro vachiti achawanikwa aine mhosva achatorerwa matano. Vamwe vakuru vakuru mubato reMDCT vanoramba mashoko ekuti vari kuronga kubuda mubato iri nekuda kwekupokana nemubatanidzwa weMDC Alliance. Vagari vekumaruwa edunhu remasvingo vonyunyuta nezvavanoti zviri kuitwa nemamwe madzishe zvokuti vanyorese kuitira kuzovhotera ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vashoropodza mhiri zhonga yakaitika kumahofisi ebato ravo kuulawayo nezuro uko kwakarohwa vamwe vatungamiri vebato iri. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti mafaro avo ekubatana nemamwe mapato anopikisa vachiumba MDC Alliance agurisirwa panzira nekuda kwemhirizhonga yakaitika iyi. Vatsvangirai vati havadi zvemhirizhonga mubato ravo, vakati kunyange zvazvo mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi, ivo sebato vari kuitawo tsvagiridzo dzavo. Vati kana pane nhengo dzavo dzakakonzera mhirizhonga iyi, dzicharangwa nebato ravo zvakaomarara.
Nyaya yezvakaitika kuBruwera zvinhu zvinofanira kutsoropodzwa nemunhu wese anoziva kuti violence atidi muMDC. Isusu seMDC kubva patakaberekwa 17 years ago tisu tatitova mavictims eviolence. Vanhu vakaurawa, vanhu vakarepwa, vanhu vakapisirwa misha. I can't go on. So kuti isu tigoonekwa futi tirisi vanhu vanoita violence especially against your senior leadership like vice president hazvibvumirwi izvozvo. So ndinongoti nini zvakaitika kuBruwera hazvifani kuonekwa zve, ende tiri kuteera vanhu vacho. Kana taane vanhu ivavo tichazodhila navo kana taziva kuti uyu akaita zvakati, uyu akaita zvakati. Hatiti zvefembera fembera.
Vakarohwa kuBulawayo vanosanganisira mumwe vatevedzera vavatsvangirai, Muzvare Tokozani Kupe, naSachigaro webato iri vaLove Momoyo. Vatungamiriri ava vaiva sipo pakaparurwa mubatanidzwa wemapato anopikisa nemugovera. Vachibvunzwa kuti vatungamiriri vebato reMDC vari kuwirirana here nezvemubatanidzwa, vatsvangirai vati vakaita chibvumirano sebato chinosunga vatsigiri neutungamiriri wese.
Moto vabvunza iwo, asi chandoziva ndicho kuti hakuna chinhu chinoitwa muMDC chisina collective responsibility. Takaenda kucouncil, takaenda kumaorgans ese for the whole year tichitaura nyaya iyi. Last Friday takaita council panapa tikaadoptana, ndizvo zvataakuita. Saka kana zvazvimwewo izvi zvazvokuti munovabvunza iwo, but ndoziva kuti munhu ari bound necollective decision yatinoita ita.
Mhirizhonga yakaitwa kubato reMDCT yashorwawo zvikuru nemasangano anokurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vati havatarisirei kuti kusawirirana mumapato ezvematongerwo enyika kugadziriswe nemhirizhonga, kunyanya nyika yadongorora sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya.
Isusu seZimbabwe Peace Project tinovimba kuti pane dzimwe nzira dzinogona kushandiswa kugadzirisa kusawirirana, asi kusawirirana hakugone kunge kuchigadziriswa mhirizhonga. Tiri kukumbirisa zvikuru kune vemapato ezvematongerwo enyika paine kugadzirira sarudzo yegore rinouya zvakakosha kuti tipinde musarudzo iyi zvese zvinenge zvichiitwa murunyararo.
Kunyange zvazvo vatsvangirai vati bato ravo harikurudziri mhirizhonga. Muzvare Mukoko vati matanha achatorwa nebato reMDCT kune vakaita mhirizhonga ndiwo acharatidza kuti bato iri rakamira papi panyaya yemhirizhonga.
Tichaona kuti zvaitika izvi zvichaongororwa sei.
MDCT yakabatana nemamwe mapato matanhatu nemugovera kuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uchakwikwidzana nezanupf musarudzo dza2018 uchitungamirirwa navatsvangirai. Mutungamiriri weMDCT uyo atiwo vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanoda kusvibisa zita rebato pamwe nemubatanidzwa uyu asi vati zvazvisi kuzobudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchira memhirizhonga mubato reMDCT, mubato iri munonzi mave nezinyekenyeke zvakare, vamwe vakuru vakuru varo vachinzi vave kufunga kubuda. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva nezviri kuitika vanoti vakuru vakuru ava avo vanosanganisira mumwe wevateedzeri vebato iri Muzvare Tokozani Kupe, sachigaro webato iri vaLove Momoyo pamwe nemurongi wemabasa vaBedniko Bebe vakatora chisungo chekushora mubatanidzwa weMDC Alliance wakapindwa nebato ravo reMDCT nemamwe mapato anopikisa uyo wakaparurwa zviri pamutemo nemusi wemugovera muHarare. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vasiri kudawo zvemubatanidzwa vaive vasipo pachiitiko ichi uye vakaita musangano nezuro pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo. Musangano uyu wakambovhiringidzwa nemhirizhonga apo vamwe vanonzi ndevamwe vechidiki vebato reMDCT vakasvika pamusangano uyu vachibvunzurudza vaivepo kuti waivewei. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuna Muzvare Kupe asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi vanoziva zviri kuitika ava avo vasina kuda kudomwa nemazita kana kubuda pamhepo vanoti chimwe chezvisungo zvakaitwa pamusangano uyu ndechekuti vasingafare nemubatanidzwa uyu vabude mubato reMDCT vavambe ravo rinotungamirwa naMuzvare Kupe vamoyo navabhebhe vari vatevedzeri vavo. Muzvare Kupe vakagara vabuda pachena kuti havafarire mubatanidzwa weMDCT nemamwe mapato kunyanya mumatunhu eMatebeleland umo vanoti bato iri rine vatsigiri vakakwana. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tavita Kumalo vati zvakaitwa nebato ravo izvi ndizvo zvakabvumiranwa nevakawanda mubato.
Zviri kunzwika izvozvo kuti kune vamwe vakuru vasingabvumirani nezvecoalition asi nyaya iri pano ndeyekuti 2014 bato reMDC rakaenda kucongress. One of the resolutions yakabudiswa nevanhu ndeyekuti President Tsvangirai ngavatangise nyaya yecoalition. Asi vasati vatanga izvozvo vanofanira kuita sei kumbotendera Zimbabwe yese vachibvunza and vakapuwa mandate yokuti vakapedza izvozvo vogara pazoita coalition.
Muzvare Kumalo vati havasati vave neruzivo rwakakwana nezvakaitika pamusangano wakaitwa nevamwe vavo nezuro muBulawayo asi vati bato ravo richaita ongororo munguva pfupi inotevera.
Sisebato tichirumboongorora kuti tihwisise kuti chichaitika uye ndiani aitei. Asi tichitaura izvozvi tiri kuti isusu pari zvino tichambonangana nenyani mwana watazvara uyu nesaturday wecoalition kuti tinunure vana vemuZimbabwe vabve mutsaona yavapinda iyi yemakore ese 37 vachingotambura.
Sachigaro webato vamoyo varamba mashoko ekuti vari kuronga kubuda muMDCT vachinoumba bato ravo vari vatatu. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti hapana asingazive kuti mubato ravo hamuna kuwirirana pamusoro penyaya yekumba mubatanidzwa. Vati musangano wavakaita nezuro waive wekuzeya nezvemubatanidzwa uyu. Zvigaro zvinonzi zvakapiwa kubato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye nzira yekuenda mberi kuti vagadzirise nyaya iyi. Vamoyo vati vanotarisira kuti sebato vachagadzirisa matambudziko aya nekukasika. Zvichakadaro mutauriri webato rezapo vapitule Maposa vanoti zvakanaka chose kuti vemapato anopikisa vabatane asi iwo havaone mubatanidzwa weMDC Alliance uri mubatanidzwa chaiwo wemapato anopikisa.
Chinhu chakanaka kuti vanhu vanokwanisa kudzokererana mushure mekunge varwa, saka tinovakorokotedza asi hatisati taona mubatanidzwa wemapato ese anopikisa. Sezvatiri kuona tine kode iyo yatiri memba sezapo aina kukwanisa kuunganidza vese mapato anopikisa. Satiri kutarisira kuti sezvavabatana kudaro, maybe tichingachitaura nezvekuti tingabatana sei semapato ese anopikisa.
Vanhu vakawanda vanoti mapato anopikisa angakwanisa kukunda bato riri kutonga reZANU PF chete kana akaita mubatanidzwa unosanganisa mapato ose, kunyanya ayo anofungidzirwa kuti ane rutsigiro rwakati kurei, akadai seZAPU neNational People's Party inotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vakabatana nemamwe mapato anopikisa kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya. Vakabatana vachiti yakwana nguva yekuti vayambutse ruzhinji rweZimbabwe kubva munyatwa yaRuri. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vatsvangirai vakasainira nachibvumirano chemushandira pamwe neMDC inotungamirwa navaWashman Ncube, People's Democratic Party inotungamirwa navatendai Biti, Transform Zimbabwe inotungamirwa navaJacob Ngarivume, bato reMCD rinotungamirwa navaMathias Guchutu, bato reZimbabwe People First rinotungamirwa navaAgripa Mutambara pamwe neZANU Ndonga. Mapato aya akasarudza vatsvangirai kuti vave ivo vachakwikwidza navaRobert Mugabe. Vakamirira mubatanidzwa uri kudaidzwa kuti MDC Alliance uyu. Vachitaura pamusangano uyu uyo wakapindwa nezviuru zvevatsigiri vebato iri pamwe nevatsigiri vemamwe mapato aya wakaitirwa muZimbabwe Grounds musha weHighfield. Vatsvangirai vakati kubatana kwavakaita nemamwe mapato kunovapa mukana wakakura wekukunda musarudzo, sezvo vachiti chara chimwe hachitswanye inda. Vakaenderera mberi vachiti kuumbwa kwemubatanidzwa uyu hakuzi kwekupanana zvigaro chete, asi kuti vaedze kupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
Zivai kuti siti iyoyo ndeye vana veZimbabwe, kwete yako, ani muri kuzvinzwa? Ehe, ndiri kuda kuti bvise mweya. Sometimes Saturday anongouyawo oana pokupinda napo. Isusu kuno takazodai ndotoseka zvangu kuti vatsva vetsamba muroi kuukurwa nembwa musi waanotanga kunoroya. Ko objective yatinayo inobatira kubatisa kubatsira munhu wese hausi kuiona.
VaMutambara vakatiwo vanoziva chikiribidi chese chaiitwa neZANU PF musarudzo dzapfuura, zvekuti ZANU PF haina mukana wekukunda musarudzo dzegore rinouya. VaNcube vakatiwo kubatana kwavakaita kwavapa mukana wekudzokera kunopedzisa basa ravakavamba navatsvangirai muna 1999 pakaumbwa MDC. Vakatora mukana uyu kukumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe nekumbopatsanurana kwavakaita navatsvangirai.
Takabvumirana on the 5 priority issues
kuWomen's Bureau in 1999. We are going back to those 5 priorities. Leadership ZCTU yakati they will write the manifesto for us, but manifesto yacho takainyora in 1999. Zvakaitika is that we diverted from that agenda for change. We made mistakes along the way, and we must admit before you today and say we are sorry for those mistakes that we made. Chenja, maitiro, kutola, izenzo.
Zvichakadai, vabiti vakati upfumi hwenyika hwaenda kumawere, zvekuti zvave kutoda zvekuita garirane kotisangane kuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso. Vatsvangirai vakatiwo mamwe mapato asina kupinda muchibvumirano ichi achine mukana wokuita izvi pamberi pesarudzo. Akafanobata chigaro chemunyori mubato reNational People's Party riri kufanotungamirirwa naamai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro. Vanoti havana kuenda kuchiitiko ichi sezvo vachiti vakanga vasina kukokwa. VaNyandoro vanoti zvisinei, bato ravo richaramba richiita nhaurirano neMDCT dzekuumba mubatanidzwa wakasimba pamberi pesarudzo. Zvichakadai, mumwe mugari wemuHarare muzvare Clarence Mabika vanoti mapato ose asina kupinda mubatanidzwa weMDC Alliance anofanira kuti abatane navatsvangirai nevamwe vavo, kwete kuita chinya chegurwe.
Tinoda kuti mapato aya anopikisa naye abatane
kuitira kuti vakundewo Mugabe pamaelection ari kuteera aya. Because zvanyanya mani izvi zviri kuitika, isusu tikuda kuti nyika yedu ibudirire enderere mberi.
Mapato akaomba mubatanidzwa weMDC Alliance aya anoti kwasara kuti vagare pasi vogadzira hwaro wekuti votsvaga sei rutsigiro pamwe nenhengo dzichakwikwidza dzakamirira mubatanidzwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiri Pasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musarudzo dziri kuteverwa zvakanyanya muAfrica yose, mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta mangwana vari kukwikwidzana nava Raila Odinga vavagara vachikwikwidzana navo kwenguva yakareba. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuve makwikwi akasimba. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raita musangano nevatori venhau muJohannesburg, South Africa nhasi wekuziya nyaya yemusangano wesangano resadiki wepagore kana kuti summit. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndovari kutarisirwa kutora chigaro chekuvesa chigaro wesangano iri kubva kuna mambo Muswati wechitatu. Musangano uyu uri kupawo mukana vatungamiri venyika dzemusadiki kuonekana nava Eduardo dos Santos vakatungamira nyika yeAngola kubva muna 1978. Human Rights Watch yakurudzirawo vatungamiri veSadiki kuti vazive nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzinoti Mozambique, Zimbabwe neSwaziland. Sangano iri rinoti kunyange Sadiki yasvika makore makumi maviri nemashanu, nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuenderera mberi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa Mavhinga.
Musangano wataita wanga wakanangana nekuturira kuvatungamiri veSadaki nekuvapepeti venhau dambudziko rekuti Zimbabwe haisati yanyasvika pakanaka pakugadzirira sarudzo dzakanaka, nekuti mauto vasori nemapurisa vamwe vacho vanopindira mune zvematongerwo enyika zvisiri pamutemo, zvakarewo vachitora mativi mumakakatano ari kuitwa ekuti ndiani achatora masimba kana vaMugabe vosiya basa kuZANU-PF nekuhurumende. Saka takatichionesa vatungamiri veSadaki kuti kana voita musangano wavo ngavacherechedze vaone kuti pave nerunyararo, pave nekutevedzwa kwemutemo mukati meZimbabwe.
Musangano waitwa neHuman Rights Watch chete here kana kuti muri kushandawo nevamwe?
Hongu musangano wanga wachiitwa neHuman Rights Watch yega, asi tiri kushanda nemasangano akawanda chaizvo.
Saka gwaro renyiri muri kuriendesa kuhurumende yeZimbabwe neSadakiwo here?
Hongu tichasvitsa kuhurumende yeZimbabwe neSadaki, zvakarewo ticharamba tichivayeuchidza pavanozogadzira boka reSadaki rinoenda kunocherechedza sarudzo muZimbabwe kana kuti kunocherechedza gadziriro dzesarudzo. Tinovapa zvakare gwaro iroro kuti vazive kuti ndezvipi zvekutarisa mukati meZimbabwe, matambudziko aripo ndeapi. Zvakarewo pane nyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota, kana kuti sangano reZeki rinotungamira nyaya dzekuvhota kuZimbabwe kuti rakwanisa here zvakanaka kugadzirira sarudzo.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reNational AIDS Council riri kutsutsumwa nenyaya yekuti vemahotera vachabvumidzwa kupa vanhu vanopinda mumahotera avo makondomu pachena senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hweHIV, zvichitevera zvichemo zvakapiwa nevanoshanya kubva kunyika dzechitendero chechimuslim. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Mumahotera senzvimbo dzinowanzosasanirwa nevakawanda, mange muchiiswa makondomu senzira yekudzivirira kupararira kweHIV, asi izvi zvakamiswa nguva pfupi yapfuura mushure mekunge vechitendero chechimuslim vatsutsumwa nazvo. Mumwe mukuru muNational AIDS Council vaAmin Mpofu vanoti izvi zvave kukanganisa mabasa avo ekurwisana neHIV AIDS. Sachigaro veSupreme Council on Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ishmael Duwa vanoti, ichokwadi kuti vechitendero chechiMuslim havafariri zvekuti makondom aiswe mahotera vachiti izvi zvange zvave kuitwa nemamwe mahotera muZimbabwe. Vanoti kukurudzira kushandiswa kwemakondom kukurudzira upombwe.
Isusu kwatiri manje hatiti use condoms because Mwari akataura kuti upombwe haudiwe. Tikati chisosai condom, we are promoting kuti aiwa ichisiyai asi itaine nzirai. Saka Qurani inotitaurira isusu clearly kuti usaite cheupombwe.
Sheikh Duwa vanoti chitendero chavo chinosungira kuti vanhu vasaite zvechipfambi, vamire nemuduwa mumwe chete uye vasapinde-pinde. Vachiti izvi ndizvo zvaita kuti HIV isapararire zvakanyanya munyika dzechiMuslim. Vanoti kunyange hazvo mahotera mazhinji asina makondom, pachine zvakawanda zviri kuitika maari zvisingafadze.
Mahotels avo, they are not observing international standards. Mamwe acho akawanda acho. One munoona imomo, mamwe acho achisiri mahotera, ava manightclub. Muchiona mamwe acho akuitwa yekubhukiswa 1 hour. Zvino zvongoti munhu anouya uko necheupombwe chake 1 hour. Arova rohobuda. There we as Muslims, we cannot entertain such places.
Vanotiwo vanonzwisa basa reNational AIDS Council, asi zvakakosha kuti veNational AIDS Council pamwe nevemahotera vashande nezvitendero zvose pazvirongwa zvavo mubasa ravo kuitira kuti vanhu vese vafare. Asi munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti zvirongwa zveNational AIDS Council kusanganisira chekupa vanhu makondom zvakakosha chose mukurwisana neHIV uye zvinofanira kuremekedzwa nevanhu vose. Dr. Gwinji vanoti hausi mutemo wehurumende wekuti mahotera asave nemakondom.
Hausi mutemo wehurumende, ndimutemo unoshanda mukuru mutemo wemuno. Zvinenge zvichingoti kana mukaitawo muenzi munoita kuti just minondera nomuenzi, asi paanobva munosara muchiita kazvamunofanira kuita. Havasi vese vaenzi vasingadi kuvaona makondomu iyaya. Saka tinenge tichikumbira vanotiranira mahotera achonaya kuti vaite maadjustment yavo vakananganawo ne the national program, but at the same time taking care of their visitors. These visitors come and go to specific rooms which they can then clear of those things.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vachisungirwa kushandisa makondom, makondom aya haafaniri kuva pose pose mumahotera. Zvichakadai, mukuru weZimbabwe Council for Tourism, iyo inomirira vane makambani anoona nezvevashandi kusanganisira mahotera, vaTeach Wingwiri vati sangano ravo rinotsigira zvikuru basa reNational AIDS Council uye vakazvipira kuita zvese zvinoita kuti nyika ifambire mberi mukudzivirira zvirwere. Vati handi nyaya yevanhu vanobva kunze chete iri kuita kuti vemahotera vasaise makondom, vachiti mahotera inzvimbo dzinopindwa nemhuri, nekudaro makondom haafaniri kuonekwa pese pese. VaHwingwiri vatiwo vanhu havarambidzwi kushandisa makondom uye mamwe mahotera anitori nezvitoro zvinotengesa makondom nezvimwe. Pataenda pamhepo, tange tisati tanzwa kubva kubazi rezvekushanyirwa kwenyika, umbowo kubva kuUNAIDS hunoratidza kuti nyika idzi dzine vanhu vashomanana vane HIV kana zvichienzaniswa nenyika dzemusub-Saharan Africa dzakaita seZimbabwe, uko vanhu zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu vese vaine HIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chiri kupemberera kukunda kwacho mumutambo wacho wekutanga mumitambo mitanhatu panguva yemakundano eCastle Lager Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iye.
Chikwata chekumaruwa emhondorongezi chengezi Platinum Stars chadzokera pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League pamusoro peChicken Inn mushure mekufamba nekunotora mapoints ese matatu apo chakashanya kuRuveve Stadium kwachakanorova Haumine 2-1. Zvibodzwa zvakabva kuna Patson Jaure naTerence Dzukamanja zvakapinza ngezvi Platinum Stars mapoints makumi mana, point imwe chete pamusoro peChicken Inn iyo yakanoita mangange 0-0 neFC Platinum apo yakashanya kuMandava Stadium nemugovera. Asi vari kunyanyofara nezvakaitika mukupera kwesvondo ndeve mumhuri yemakepe-kepe mushure mekunge chikwata chavo cheCapes United chakazokundawo nekudambura ZPC Kariba 1-0. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi va Innocent Mtena vanoti chitima cheCapes United chave munzira kunotora mukombe weligi zvekare.
Kwata chedu chakaomerwa nguva yapfuura saka kuina vachakaita takutarisira kuti better days are coming for us. Kana mati chikuino pamwe tinopedzera kuti takumusoro kwane dzimwe timu.
Asi makepekepe haasi kubuda munharaunda yezvikwata zvakatarisana nenjodzi yokubuda munhabwu yepamusorosoro sezvo ichiri pachinhano chegumi nenhanhatu mapoints matatu pasi pechikwata chairi kutevera chehwange icho chine mapoints makumi maviri. Asi vavakidzani vavo veDynamos vari kuenderera mberi nechinangwa chavo chekutora mukombe mukuru uyu mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chakabva kuna captain wavo Ocean mushure. Asi vaive pamutambo uyu vanobvuma kuti Black Rhinos yakatamba zvinodakadza zvekuti yaikodzera kubuda kana nepoint imwe chete zvayo, asi izvi zvakaramba. Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa ari kufara zvikuru nekuwedzera mamwe mapoints matatu.
Zvinofadza zvikuru kuti takwanisa kuvatora, tinototenda ishe kuti nenyasha dzavo tawanikwa tichitora 3 points pamutambo wanga wakaoma kudai.
Asi murairidzi weBlack Rhinos Stanford Sticks Mtizwa ari kuchema nezvibodzwa zviri kupinda mambure avo achiti iye izvi zvinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vasarambe vachiwira pasi.
Nemitambo yatatamba mbiri neiyi yechitatu taona tichigoeswa zvibodzwa zvinokwana kuita zvisere, saka tikuti defense iyoyi tinoda kusenza nayo zvakaomarara kuti idzokere panga iri pekutanga.
Uyu wave mutambo wechitatu wakateverana Black Rhinos ichizvamburwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tomboenda kuna Mavelous Musanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Regai timboverenga zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaWhatsApp yeStudio 7. Ini ndinonzi Governor Gwidibira, ndinobva kwaMutoko East Ward 18, ndiri mutauriri weMarsh East mubato reMDCT. Ndinoti kuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance wakanaka zvikuru, tinozvitenda chose zvakaitwa nemapato akapinda mumubatanidzwa uyu. Avo vari kuda kubuda mubato reMDCT nekuda kwemubatanidzwa uyu ngavaende nguva ichipo. Vatengesi vanhu ivava ngavaende kuzano PF kwete kuda kusvibisa mutungamiri wedu vatsvangirai. Tawanda Chipote anoti izvi zvinoratidza kurongeka kwevana wemhuri imwe chete. Ko, chakaita kuti varwe vari vebato rimwe chete chii? Ronald Chakavanga ari kuJohannesburg anoti MDC hakuna kwainosvika nezvemubatanidzwa. Iko zvino vorwisana vega, asi vanogara vachitiza noPF ndiyo inoita zvemirizhonga. Mukoma Smart vari kuzvishava nevanoti isu maZimbabweans hatina rimwe shoko ratichateerera pane zviri kuitwa nemapato anopika. Chatinoda kunzwa ndechekuti Morgan Tsvangirai chete tovhotera ipapo. Vamwe vari kunyorawo vachiti happy birthday Itai Dzamara uyo akatsakatika makore apfuura. Nhasi birthday rake rarangarirwa nehama neshamwari dzake muHarare. Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musa kanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika mubato reMDCT zvichitevera mhirizhonga yakaitika nezuro kuvulawayo pamwe nekuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoshoropodza mhirizhonga yakaitika mubato ravo kuvulawayo nezuro. Vamwe vakuru mubato reMDCT vanoramba mashoko ekuti vave kuronga kubuda mubato iri. Tabva tashwa kumagume chirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 7 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo. Njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshele ima lezinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi.
Umkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshaye khona iziphathamandla zebandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe.
Sibona amapolisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe lezanu-PF. Abakwanisa ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi iZimbabwe kayikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Abe-National AIDS Council bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokukhitshwa kwamakhondomu emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMoslem.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usesole udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo lapho kutshaywe khona inkokheli ebalisa umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu luqhamuke emahofisini ebandla leli lapho inkokheli ebalisa uKhuphe umqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe lomgcini sihlalo umnumzana Love Momoyo labanye kade behlezi khona. Intsha engene kulomhlangano ibulele amafasteli lenye impahla ehofisini le. Umnumzana Tsvangirai utshele intatheli izindaba ukuthi uyabasola kakhulu abahlasele amahofisi la njalo wathi ibandla licwayisisa ngokwenzakeleyo ngenjongo yokuthatha amanyathelo alukhuni kulabo abazatholakala belecala lokwenza lobo budlwangudlwangu. Konke lokhu okwenzakeleyo kuthethwe imifanekiso kamabonakude. Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo utshele iStudio 7 ukuthi bebesenza umhlangano ohlaselwe bexoxisana ngodaba lokungena kumanyano.
Bathe sebebona ukuthi hayi akade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshele ezitima lezinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungase kuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kulalo wedo okuphindezeleyo kulokho bekusenzakala bona ibade bejika amatshe izimbabulala sibili kakhulu. Amawindi ehofisi phose wonke aphelile. Abantu bachacha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapha kade bevele khona sibabona ukuthi bangele bayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sathi hhayi sivele sijayele ukulwisana nezanu lobudlawudlawo bedlula bonoko. Asethuselwa ngabafana abantu abethu esibazalayo sibo sesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe kulungisa into ze-region.
Lina belingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare?
Mina kangihambanga eHarare. Kangisoze ngikhulumele ukhuphe ngibhebhe. Mina ngikwami kahambanga eHarare. Ngenxa yokuthi kulezi zinto iphathi ezaziyo besisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami usebenzi wami uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kule nto engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF, okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho kuyikho ngathi kuyasiphatha kubi. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe ngibo yingxenye yokuthi ngiyethengiswa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni, ikakhulu iMathebeleni South.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje ibandla le-MDCT lithi udlakela olwenzakale koBulawayo alutshengisi isimo sebandla osekuyikho okukhulunywa ngabaningi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo othi bazathatha amanyathelo alukhuni kulabo ababangele ubudlwangudlwangu lobo.
Izolo kuthiwa bekulomhlangano eBulawayo province lapha kade kulo vice president umama Makhulu, national chair ubaba uLove Momoyo, national organizer ubaba waseNico Bhebhe, behlanganele ama-provinces amathathu amandulo kwaba nokuvundlangudlwangu obenzakeleyo. So thina njengabandla okwakhathesi sisacwayisisa ukuthi kuhambe njani, then sizalithatha amanyathelo okumele athathwe. Kodwa esikukhuthazayo njengebandla yukuthi thina izinto zokutshayana lezi kithiwe lethi bandla kasivumelani lazo njani kasizifuni. Kodwa kuyakhombisa njalo futhi kungaba lesandla sezanu, ngoba izanu kayikhwabisanga okwenzakale nesabathi. So sizazama ukuthi sibone ukuthi umphumela ngkhona njani enwe sithatha amanyathelo.
Khona kuliqiniso na ukuthi okungakubangele umsindo lo ukuthi yona le inkokheli kade ikhokhela umbuthano lo kayifuni ukuthi amabandla asebenzelane ku-coalition?
Lokhu kwesengakwazi-ke kwesimele sikucubungule ukuthi kuvele kuhambe njani njalo umhlangano lo ukuthi kungowani, kube nempumela yiphi. Singathola lobo bufakazi ukuncedisa ukuthi sicubungule lolu daba.
Wona umanyano uhamba njani okwakhathesi?
Hayo kathesi ngesabatha besihlangene esigodleni saseHarare e-Highfields, lapha okuhlangene khona amabandla wonke aphilisayo. Bekulamandla bekunamabandla ayi-9 and banikisile ukubhala isivumelwano sokuthi sisebenzelane. Osokusele nje ukuthi zithiye iy'nkokheli zethu benze umsebenzi ukulungiselela ukuthi kuyasetshenzwa njani. Njalo sikhuthaza uZulu wonke phandle lapho ukuthi umanyano usukhona, njalo sikhuthaza nalama amanye amabandla angakuyi ukuthi okwakhathesi udubo laseZimbabwe akusona udubo olokuthi ngolomuntu oyedwa. Njalo athi lo dubo olokuthi nanxa singaze singene emaphalamende zesonke sikhona akunanto yaphumayo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kunjalo nje uZulu weMandebeleni kanye labenhlanganiso ezizimeleyo sebesole kakhulu udlakela lwe-MDCT lolu, kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu bamanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo lisola kakhulu abasakhulayo be-MDCT abasuke eHarare abayibo ababikwa bengabe beqale lolu dlakela. Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-PDP, uMnumzana Kucacaphulu, ngomunye wabasole kakhulu lolu dlakela.
Ubudlwangudlwangu obufana nalobuyana obubonakale izolo abuvumakali njalo kwabufuneki. Akula muntu oyinkokheli ofuna ukukhokhela abantu bezimbabwe ongavunyelwa ukuthi akhokhele ongenza i-violence efana naleya. Ukuthi kubuye abantu bevela eHarare begqoke amabharethi nama-uniform egugurawoni bezotshaya abantu lapha kulamandebela asiyonto esingayivuma noma nanini. It's unacceptable, it must be denounced.
Umqondisi we-hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mubambi, uthe kusegcekeni ukuthi kukhona okungamanga kuhle ebandleni le-MDCT.
Usegcekeni ukuthi ku MDCT hayi kule problem enkulu esingabe kuphela thina kuphela esingekho phakathi ku MDCT esingayaziyo. Siyabakuthaza ukuthi abe MDCT kabalungise indlu yabo bafake indlu yabo ku order ukwenzela ukuthi abantu babe le confidence le leadership yabo.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi aluba mangalisi lolu dlakela ngoba ngo-2005 bachayana njalo kuze kube nokuxexebuka elinye icele elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Kawusimangalisi thina njengebandla leMthokazi Republic Party ngoba iMDC ayikuqali lokhu bakwenzile ngo-2005 eHarvest House khona leHarare lapho besehlukana khona naboWelshman Ncube kwaliwa kwaba lithuli. Kodwa into esidanisayo ukuthi kuthunyelwa abantu all the way from Harare ukuzotshaya abantu bakithi lapha kobulawayo. Sithina abantu bakithi abanjengabothokozani Khuphi laboWelshman Ncube ngabe bayananzelela ukuthi abantu beMpumalanga bazobasebenzisa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Joshua Mzaca Ngulube yena usole umkhokheli weMDCT ngokwakhe umnumzana Morgan Tswangirai.
Sikubeka sidingisana sanamtshato wezinja okutshengisela ukuthi lowo umongameli we-MDC uTswangirai yena ngokwakhe ngumuntu olotshuku, umuntu ongeke walikhokhela ilizwe ngoba yena usetshengisele ukuthi angaba umuntu ongadlula even yena umgabe ngokwakhe ngobukhokheli alabo.
Ibandla le-MDCT lethule imibiko lisola udlakela lwayizolo bethi loba amapholisa esecubungula lolu dlakela labo njengebandla abavumelani lokwenzakale izolo njalo ozafumana elecala uzajeziswa kulandela imithetho yebandla. UZulu uyasola kakhulu ukuxokozela okube khona phakathi kwamalunga e-MDCT bethi kuzabanyela ukungavotelwa kukhetho oluzayo ibandla leZANU-PF lihleli Nqobe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe iziphathamandla zalinhlanganiso emhlanganweni wabezindaba eJohannesburg. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ukungalandelwa kwesisekelo sombuso esitsha lokusetshenziswa kwengatsha zikahulumende njengengatsha zeZANU-PF kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe ngomnyaka ozayo luyabe lungakhululekanga. Njengoba ke iSADC izaqhuba umhlangano wayo kwele South Africa liviki, umqondisi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Dewa Mavinga uthi linhlanganiso ilomlando wokubamba ngamandla eZimbabwe ukuthi ihloniphe amalungelo oluntu.
Sibona amapholisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. IZEC, iZimbabwe Electoral Commission, layo futhi iyahamba lo mgabe leZANU-PF. Abakwanisi ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Nkosikazi Mawusi Segun laye oyisiphathamandla salinhlanganiso uthi ukusetshenziswa kokudla njengesikhali sokuthi abalambayo bavotele iZANU-PF ngokunye ukwephula amalungelo oluntu. Nkosikazi Segun uthi enye into abakhathazeke ngayo elakho kubangela ingxabangxoza yokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni impila kahle kamongameli Mgabe.
So when we raise, you know, issues of age and health, it is how all of that can impact.
Nxa sikhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli lempila kahle yakhe, sikhangela ukuthi lokhu kuncindezela njani amalungelo oluntu lweZimbabwe, ilungelo lokuzikhethela umuntu abamfunayo, ilungelo lokuhlala elizweni elilokuthula. Akucabange ukuthi yini engenzakala nxa umongameli Mugabe engavuka esegula okwedlulisa amalawulo.
Esekhuluma ngodlakela olwenzeka manje eZimbabwe kugoqela ukutshiswa kwezindlu lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo, umnumzana Mavinga uthi lokhu kuzabangela kwesaba ebantwini bese kwephula ilungelo labo lokuvotela umuntu abamfunayo. Uye futhi wasola kakhulu udlakela oluphuma ngitsho lasemabandleni aphikisayo ukuqela ele-MDC.
Thina sithi hayi uyabona i-violence asiyifuni, njalo njalo i-violence yenza ukuthi ama-elections abe angihambanga kakuhle. I-violence evela ku-MDC, evela kuZANU-PF, kumapolisa labanye, asifuni i-violence. Umuntu wonke kumele athi i-violence asiyifuni.
Kulumbiko enhlanganiso le ibe yasola njalo amazwe abalisa iAngola, iMozambique kanye leSouth Africa isithi la kula mazwe kukhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu. ISouth Africa yona ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo kusukela ngolwesine bese kusithi mhlaka 19 no-20 kube umhlangano omkhulu ongenwa ngumongameli bamazwe asezansi yezwekazi le-Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla leMDC kobulawayo izolo lapho okutshaywe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uThokozani Nkosazana Thokozani Khuphe.
Thumelani text message ngenombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanyamazwe.
Amalunga edale lePhalamende la kwele South Africa azavota kusasa esekela kumbe ephikisa ukuthi uMongameli Jacob Zuma amiswe umsebenzi. Lokhu ngokwesishiyagalombili amalunga aleli dale evota ezama ukukhipha uZuma embusweni esithi uZulu walelo lizwe kaselathemba lombuso wakhe ngenxa yokungaziphathi kuhle.
Kwezempila kahle abohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana igcikwane lengculaza oNational AIDS Council bathi bakhathazekile ngodaba lokumiswa kokubekwa kwamajazi omkhwenyana amakhondom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMuslim. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini abokholo lwesi-Islam bengakakuvimbi abetholakala amajasi omkhwenyana la aphiwa kungelambadalo emakamulini okulala kanye lezambuzini emaweteleni. Bekuyindlela ebisetshenziswa ukukhuthaza izethekeli lozulu jikelele ukuzivikela lapho besiya emacansini. Indawo zemaweteleni zindawo lapho abanye abakhetha ukuya kizo ukuyazijabulisa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukuya emacansini. Kungalesi sizathoke kungezinye zendawo lapho bekubekwa khona amakondom njengendlela yokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane lengculaza kanye lokuzithwala kwesifazane engazilungiselelanga. Ngalezi nsuku akusenjalo ngoba engasatholakali amakondomu la ngemva kokukhalaza kwezethekeli ezingamakholwa esi-Islam. Umnumzana Thabani Dube likholwa lesi-Islam lapha eZimbabwe. UDube uthi imithetho elandelwa ngabavela kwamanyamazwe ivele ukuchaza njengehlazo ukuwabona nje amakondomu lanxa esetshenziswa ngabathetheneyo.
Babe kuthatha ukuthi ngakibo vele awusozula ithola ikondomu lisendaweni ezinjalo ngoba ngale umthetho iyabayalisa ukuhamba emacansini lomuntu ongasomi kakho. So abakukhangeleli abala ama-problems esiwafesayo but ngapha silakho ukuthi singakusebenzisa njengendlela yokuncedisa labo abangakwanisi ukumathenga amakhondomu lawo. So kuya ngokuthi ukuthatha njani but inkonzo ye-Islam ayiyalisi ukusebenzisa ama-contraceptions kumbe ukuzivikela kwendaba zamacansini.
UDube ukhuthaza uxazululwa kwalindaba kudingwe lapho kuyinkinga khona kube lokuzwisisana phakathi kwezethekeli ezilenkolo enjalo labenakhi.
Silabo ama-sheikhs, silabo abafundileyo kakhulu ku-religion ye-Islam okokuthi ngabe funa ukuzwa okugcweleyo bakhona bengabancedisa ukuthi isonto ye-Islam ithini ngalawa ama-condoms kumbe kungaziziphi ezinye indlela abangazisebenzisa ezingayenza ukuthi laba abantu ngase bebuya akusoze kubayangise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Zakat Fund umnumzana Henry Balakazi uthi abavela emazweni alandela ukholo lwesi-Islam kumele bachasiselwe ngesimo esikuleli.
Islamically, we are for abstinence. We are against the idea of
abukholo lwesi-Islam sikuthaza ukulinda kweze ukuya emacansini kuze kuye kuthi abantu sebethethene. Asiphikisane lodaba lokusetshenziswa kwamakhondo ukuzivikela kumikhuhlane.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode uthi lanxa engavumelani lalo mbono kulilungelo lakhe umuntu ukutsho angakufuniyo lakufunayo lapho ethe wahlawulela indawo yokuhlala okunjengehoteleni.
Umuntu angabhatala i-room lilungelo lakhe ukuthi kasafuni condom. Ama-hotel maybe banga-create floor. So mina le problem lakho, but umuntu uma ibhatala i-room i-condom ayingafakwa ma ingayifuni. Kodwa emazweni lapho esidlela khona emdulini kule container songani ngwezithu ngane kwini akubhalwanga, but ungakupress icondom yakhona. So ngasezathi phelise erumini, erumini ulo mthetho wakhe, umuntu angakuletha khonoko athink akumakethe emahoteleni bangakuthatha.
Abenhlanganiso yababubhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe okubalisa elamahotela eyeZimbabwe Council of Tourism bathi bayazisekela ngokugcweleyo inhlelo eziqhutshwa ngabe-National AIDS Council zemikhankaso yokulwisana lokusabalala kwegciwane. Izizathu bathi ziningi ezenza abamahotela bamise ukuwafaka amakondomu ngoba lezi kuzindawo lapho abanye abeza lemuli zabo, kungakho kungamelanga aphonge ubonakala ebekwe ndawana yonke. Ubufakazi obukhona obugcizelelwa ngabe-UNAIDS buveza ukuba bebalutshwana kakhulu abathelelwa igciwane lengculaza le-HIV emazweni alamakholwa amaningi esi-Islam nxa sekuqathaniswa latholakala esigabeni se-Sub-Saharan Africa okubalisa eleZimbabwe. Isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu kulesi sigaba se-Sub-Saharan Africa bebikwa belalo igciwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyabaza abantu abatshaye umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe kobulawayo izolo. Asizweni uBebe xoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi owaphuma kubandla le-MDC kanye lo mnumzana Isaac Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umlalazi usungula lingxoxo kuhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa kuFacebook nguGibbs Dube weStudio 7.
Mina lo Bebe sisuke ku-United MDC ngo-2005 sonke sibalekele i-violence koTsvangirai. Ukuthi waphinde wabuyela kanjani khona ngale, hhayi uzaziphendulela. Kodwa yinto atevele yazi kumficile labo abakwe-MDCT okungaba sici khathesi kuzabafica ngelinye ilanga. Umnumzana uTsvangirai hhayi ukucabanga kuye kuyafika ekuqineni.
Sesilayo ubaba uBebe lapha-ke, baba Bebe.
Ngingakujeka ukuthi ngiyathokoza ukuthi uPresident uTsvangirai esekhulume ngakho, njalo uthembisile ukuthi khona lo okwenzileyo uzajeziswa ngokufaneleyo. So ngibona ngani sekuyinto esilula ngoba abantu abakwenzileyo abanye bakhona siyabazi, sokuthi ukuthi bazachazana-ke ukuthi bajeziswe ke baphule kwesijeziso okufanele basiphile.
Okuvele kungani kwenze kwaba lalokhu kuyini Bebe?
Nami ukuthi kwenzeke kuyini ngoba angizange ngibe lethuba lokuthi ngidingisise ukuthi kuvele kubangelwa kuyini.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Bebe, sicela ubambe khonapho-ke. Silo baba u-Isaac Mpofu lapha ecingweni. Baba Mpofu, akuphosela khona
masibuyele emuva, yikho uthole ukuthi kwazalwa igama elithi iGugrahondo Dube. Izano wena mfowethu ayiqalanga namhlanje ukuthi ibulale abantu. Izano ma abantu bethi bavusa amakhanda befuna ukuthi bayakhe isizwe siphile kahle, izanu yabulala dube.
Kodwa okwenza utsho ukuthi izanu lapha kweni ngoba siyezuba bobhebhe ukuthi abantu bangkhona bayazakala ukuthi ngabantu abavela kubandla MTC. So ke izanu isiyangena njani khona mpofu?
No, ulalela ngikutshele dube. Izanu ihlakaniphile ubhebhe engakhuluma kanjalo ukuthi yakwazi ukuthi abantu be MTC. Izanu ihlakaniphile iyabuya ngemali ifike ithenge abantu dube. Ithi hambani yoshaya abantu lina baza kube libona bengacabangela ukuthi lina lingaba lodlame.
Ulapho lizwe umnumzana Isaac Mpofu ohlala kwele South Africa. UFortune Mlalazi lo mnumzana Bednico Bebe ongumqoqi wenhlelo ze MDCT. Bebe kuhlelo Zimbabwe Today.
Kwezemidlalo umgadli weqembu leBulawayo City umkhululi Moyo ufunga uthi lonyaka nguye ozaphakamisa isicoco esokuba ngumgadli olichayele kaningi emambuleni esigabeni sePremier Soccer League. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje esiphala oludaba ndawonye lezinye.
Umoyo utsho lokho ngemva kokuba elichayele kabili emambuleni emdlalweni weqembu lakhe leleshabane mine ngomgqibelo. Lo mdlalo uphele iqembu leBulawayo City linqobe nge-3 kanyayi kanti amagoli kaMoyo atsho ukuba usehlohle amagoli ayisithupha kumidlalo yalonyaka. Njalo uthi akusensuku zatshwala engedlulanga amagoli alitshumi okulinani ebeselihlohlwe ngumgadli obedlalela iqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda yena osewayadlala elizweni leSouth Africa.
Six goals Mzamba ngamdlula hayi 2 goal scorer yimi this year and I target the coach ngomthini wakwazi taking nice.
Umgadli weqembu lengeze Platinum Stars uTerence Tsukamanja ngomunye layo okhangelele isicoco seGolden Boot njengoba esehlohle amagoli ayisikhombisa ngemva kokuba ehlohle kanye lapho iqembu lakhe lichayele uMine nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ibuyisele iqembu lengeze Platinum Stars phezu kwengalane yemiklomelo njengoba iqembu ebelikhokhela singena kwimidlalo yangempela viki ele-Chicken Inn libe ngujikilo bhanqa 1-1 lele-FC Platinum. Iqembu lengezi lile miklomelo ngamashumi amane njalo lichiya ele-Chicken Inn ngomklomelo wodwa. Kuthi endaweni yesithathu kule qembu le-Dynamos lona lile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha njalo elinqobe ele-Black Rhinos nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lihleze endaweni yesine njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Dynamos. Kuthi endaweni yesihlanu kule qembu le-Hawmine lile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu ikanti ele-Highlanders lona elibe ngujikilo bhanqa 0-0. Leqembu le-Harare City lisendaweni yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Emsileni wengalane iqembu le-Churuchu lithole umklomelo wodwa lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba yi-9. Ngemva kokuba libe ngujikilo bhanqa 0-0 leleyata kwathi iqembu elihleze endaweni yesibili nxa usuka emsileni eleBantu Rovers linqotshwe 1 kanya ngele-Triangle. Iintshantshu zanyakenye iqembu le-Cape United zihleze endaweni yesithathu nxa usuka emsileni zile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo leli qembu lize lanqoba ngemva kwemidlalo embalwa lapho litshaya ele-ZPC Kariba nge-1 kanya ngesonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down, empopom, empopoma, sakuti, rasko, it's a number one, bam, 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 bam,
bam, bam, bam, bam, bam,
Rasboom lo Skater ingoma ethi yona ulithatha kuphi isangaleli isigqibela uhlolo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo.
Umkokeli we-MDC team Nomzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe koBulawayo izolo lapho okutshayo ekhona iziphathamandla zebandla ezigoqela uNkosazana Thokozani Kuphe.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo Chris Gande silithiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.